Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 mbudzi 2023 makatera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Wakabatwa nenhengo dzezanupiefu dzozikamwa wakashandisa mota dzeumwe inenge iri kandidheti yedu kandidheti yezanupiefu yatikakondesa nayo paelection Scott Pesasa kupwanya mota dzaishandisa pamaelection amusi wa 23 August ndidzo mota zvakare dzakashandiswa kupamba vanhu dzangadzisa mapuresi.
Dzimwezve nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzakapambwa nezuro kumabhuku muHarare.
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bani kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground.
Gore rino uwandu hwebadzidzi vekuZimbabwe vakatambirwa muzvikoro zvepamusoro muAmerica wakakwira nezvikamu gumi nezvisere nemuraudzo kubva muzana kana kuti 18.7% tichienzanisa negore rapera.
Zvazvaradza kurimara iyo kwakaita tinga section 129k iyo yeconstitution kuti haifaniri kunge chinhu chinoshandiswa yega, panofanira kunge paine tingati ma guidelines uyezve kana kuti mutemo unoshandisa tingati section 129 1k iyoyoyo zvichiratidza kuti pochiwo nemaprocedures.
Sangano recombined Harare Residents Association rinoti dendo Zimbabwe ichitevedzera bumbiro remutemo zvakakwana paidiro pasina zvekudzingwa kwemakanzura mumaguta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwezve nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakapambwa kumabhuku apo dzaigugudza padzimba dzichitsvaga rutsigiro rwenhengo yadzo yesarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya musi wa9 zvita. Vanomirira mabhuku tafara muparamende vari vebato reCCC vamunyaradzi Fabian Kufa hakutizwi vaudza Studio 7 kuti motikari dzakashandiswa mukubvuta nhengo dzebato ravo dzakange dzakafanana nedzakamboshandiswa musarudzo dzapfuura navaScott Pedisaisa kupwanya vezanupf. Vakufa hakutizwi vanoti umwe wevakapambwa Jeff Carlos akadzoswa arohwa zvakaipisisa asi umwe wake vakapfuma nei masaya havasati vazivikanwa kwavari kusvika pari zvino. Ngatinzwei vakufa hakutizwi vachitsanangura.
Takaita dambudziko nezuro tiri madotdo sekuziva kwenyu kuti semabhuku tafara constituency tiri kuenda kunoita dzokororo resarudzo mushure mekunge ZANUPF nevamwe vari kushanda nayo waita kuti mabhuku idiclare vacant. So mukutsvaga rutsigiro rwekuti dzoke kumaelection emusi wa9 December takanowa nemusangano watikaita tichifamba door to door tichitsvaga rutsigiro nhaurirano nemaelection iwayo ari kuita musi wa9 December. So zvichiburikidzwa neizvozvo pane vamwe wedu vairi vakasara kumashure vachipedzisa dzimba dzemadoor to door kuchizhanja. So vachinopedzisa dzimba idzodzo vakabatwa nevasori vakabatwa nenhengo dzezanupiefu dzozikamwa vakashandisa mota dzeumwe inenge iri kandidheti yedu kandidheti yezanupiefu yatikakondesa nayo paelection Scott Pesasa kupwanya mota dzaaishandisa pamaelection amusi wa 23 August ndidzo mota zvakare dzakashandiswa kupamba vanhu dzangadzisa mapuresi. Mota mbiri dzerudzi rwefortuna neeverest mota dzakaita silver newhite twin cab yewhite. So mota idzodzo dzakabata vanhu ivavo dzikavakanda mota dzanga dziri 3 so vakakandwa mota 2 dzakasiyana.
Honorable Kufa hakutizwi Nengo dzebato renyu dzakapambwa ndivanani?
Wakatorwa vanosanganisira Jeff Carlos akadzoswa nezuro akazosiwa nezuro akasiwa kwachabino kumapurazi akanoro arowa akakuwara zvisingaiti so akadzoka tanovhura doketi neRRB nhamba racho tikapiwa medical affidavit yekutende kuti abatsirwe kunorapwa asi umwe wacho akabatwa tapfuma nei masaya anova nemakore 51 tiri mushishi kushungurudzika nemhuri ndichitaura nemi kudai ndiri pamba pavo nemudzimai wavo vamasaya mufundisi wechechi wakabatwa semunhu aitsvaga rutsigiro nesu tichibatsirwa nhengo dzechechi but nanhasi tashungurudzika asati aona kuti ari papi kana tinzwe kuti ari papi so tamboedza kutaura even naiye sakupfanya tichimuudza kuti munhu wedu ngaanga achidzoka panzvimbo so auimbisa kuti chaa chitaura chikurukura chita hurukuro iyoyo ndichimuti mota dzako dzakashanda pasarudzo ndidzo mota dzakashandiswa zvakare kupamba umwe wedu so tiri mushishi mabhuku tafara constituents tine kushungurudzika kwakakura zvakanyanya umwe wedu haasati awanikwa so taikumbira kuti nemoyo wamwari kudai mwari vatichengetera umwe wedu ari pakati pedu
sokuona kwenyu chii chamunofunga kuti chiri kuitika apa honorable kufa kutizwi
ndoziziwa nguva yatiri yemaelection ZANU-PF iri kuitira izvi kuti iite kutyidzira nekuisa fear nekutyisa vatsigiri vedu nevagari vemabhuku tafara kuti varegedze kuzovhota musoelection kuti ivo vapinde neback door musoelection so isu tingoti kuvagari vemabhuku netafara mwari ndiye mupi weupenyu ndiye mupi zvakare wezvese ndiye munongedzi nevatungamiri weleadership so tongobhilivha sevatenderi kuti maelection akaitwa musi wa23 August mwari wangu akanongedza tinoramba tichirangarira kuti mwari acharamba achinongedza utungamiri hwavo so chakakosha apa chakakosha upenyu zvemaelection will come and go zvese zvinoitika but tichida kutarisira zvakare zvese zvichiitika kuti dai mwari wadzosa vamwe wedu wanzwisisa kuti zvesarudzo zvinopfuura zvichienda asi chakakosha upenyu nekuti vamasaya murume ane mhuri nemhuri yake inoda kuchengetedzwa nekuriritirwa so taingoti dai wadzoswa pakati pemhuri yavo wazviritire mhuri yavo zvepolitics zvinova zvichienda uye zvakare ipfungwa yavo nesarudzo kuti vange vachitsigira bato ravanodawo RCCC, the Citizen Coalition for Change. So ndo patiri nhasi taangomira kuti kuti dai zvaita wadzoswa pakati pemba yavo but muna mato edu mukuri watinawo nhasi pazuva ranhasi
vanomirira mabhuku tafara muparamende vari vebato reCCC vamunyaradzi Fabian Kufa Hakutizwi vari parunhare nestudio 7 tichienda pamhembo iko zvino vaKufa Hakutizwi vaudza studio 7 kuti ivo nemhuri yavamasaya vari kuenda kunomhanyara nyaya iyi kumapurisa mangwanani ano sezvo maawa 24 apfuura vamasaya vasingazikanwi kwavari hatina kukwanisa kubata mutauriro wemapurisa vapaul nyati kana vasvikotisa kupwanya sezvo kwange kwadoka asi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko ezanupf vafarai marapira vanoti bata rezanupf haripambi vanhu kana kuita zvemhirizhonga
isu sezanupf mashoko akataurwa nemukuru wenyika mutungamiri wedu wamunangagwa ane pachena vakati havadi mhirizhonga havadi kuti vanhu vapokane kana tichiita sarudzo ngatiitei sarudzo dzedu murudo zvine runyararo zvisina kana mhirizhonga kana nhau yetripusi yechokwadi ngavaende kumapurisa vandoripota vabetserwe nhau iyoyo iteedzerwe vanhu vakapara mhosva vabatwa asi chatinoziva ndechekuti TCC inogadzira nhau dzenhema saka kuti tizoziva kuti kune nhau yakadaro yakatomboitika here kana kuti hakuna hatitozivi tinenge taa kuti isu ngaende kumapurisa mapurisa oferefeta kana nhau yakadaro iripo tohwa mapurisa achitaura nekuti veTCC varevi venhema vagadziri venyaya ndozvinonetsa
mukuru muhofisi yezanupf yekubudiswa kwemashoko vafarai marapira vari parunhare kuharare nestudio 7 tatadza kubata vatauriri veTCC vanoti vapromisi mukwananzi navaaustralis sisiva pataenda pamhepo wandu hwezvizvarwa zvezimbabwe zvakatambirwa muzvikoro zvedzidzo yepamusoro muamerica kana kuti mayunivhesiti nemacollege gore rino hwakakwira nezvikamugumi nezvisere nemuraudzo kana kuti 18.7% zvichienzaniswa negore rapera. Muzinda weAmerica muHarare unoti gore rino ra-2022-2023 zvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro zvepamusoro muAmerica chinoita chiuru chimwe chete chine mazana manomwe ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1789. Izvi zvinoratidza kuti uwandu hwevadzidzi veZimbabwe muzvikoro zvepamusoro muAmerica huri kukwira gore negore. Nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti apa hapana chinoshamisa sezvo America yakagara yazivisa Zimbabwe isati yakwana kuzvitonga kuzere kuti ichabetsera vanhu veZimbabwe mune zvedzidzo kana vawana rusununguko vachiti ndizvo zvairi kuita nanhasi wese.
Chinchiri papo ndechekuti United States mashoko ekufunda kuUnited States anoshambidzwa shambidzwa zvakanaka chaizvo around the world nekuAfrica. Ungawe uri kupi kuZimbabwe, hongu unonzwa unzi kuBritain wanoenda kuchikoro, asi kuAmerica kunoshambadzirwa zvakanaka chaizvo makore esaya akagara akadaro. Saka nzvimbo yekutanga yeoneyo yaanoda kuenda kunofunda kuAmerica pamusana penjirikepei inonzi tradition ino yakaomba kuma1970s apo kwaiwe nekurwira rusununguko. America yakabvunzwa kuti ingabatsira here kuti wana ungasununguke sei kuZimbabwe. America ikati chatichaita isusu kufundisa wanhu kuZimbabwe kuita kuti kana rusununguko rwasvika ukanozokwanisa kutonga nyika yavo. Saka itradition yakaamba ikoko, saka yakaramba iriko even kwapera independence 1980. Saka hazvisi zvinhu zvinoshamisa inyika yakagara iri inofarirwa chaizvo kunofunda kunyanya wanhu wekuZimbabwe.
Ndiri kuona kuti mamwe manyorero avaita vachiti America ino ukama hwakasimba nevanhu vekuZimbabwe. Munoona sekuti pane chisipo here apo, vanofambidzana nehurumende here kana kuti nevanhu veZimbabwe?
Policy yeAmerica ndeyekubatsira vanhu veZimbabwe directly. Mamillions emadollars anobva kuAmerica achienda kuZimbabwe haende bani kuhurumende yekuZimbabwe, anoenda kumabato anobatsira vanhu on the ground. Saka kubatana kwachikoko, pane rimwe gore randakambobvunza mutungamiriri wekustate department kuti mucharegera here kupa rubatsiro kuhurumende yavamugabe, wakati kwete isusu rubatsiro rwedu harutomboenda kuhurumende ba runoenda kune wanhu. Saka muchiona kana ari matsaga echibahwe yaye anenge akanyorwa panze kuti from the people of the United States to the people of Zimbabwe, wanhu wekuZimbabwe ndozvavanoona izvozvo. Wanoziva kuti rubatsiro harusi kubva pakuhurumende. Dzimwe nguva vanhu vezanu vanotora izvozvo vachi rubatsiro irwo voendesa kune vanhu vachiti zviri kubva kwatiri, asi vanhu vagara vachiziva kuti rubatsiro rwavo rwakawanda ruri kubva kuAmerica.
Kana makatarisa nyaya yezvedzidzo pakati pevanhu vekuZimbabwe neAmerica, simba racho riri papi chazvo chaizvo? Chii chinoita kuti America ive imwe yenyika nhatu pasi pose kunonanga zvizvarwa zveZimbabwe kunofunda?
Kubvira kuma1970 chimiro chekuAmerica kubatsira vanhu vekuZimbabwe ndechekuti tichakupai rudzidzo rwekuti musi wamunozokwanisa kuzvitonga munozokwanisa kuzvitonga. Ndo pane simba reAmerica iroro kuti tikubatsira vanhu veZimbabwe directly, hatisi kuenda nekuhurumende ba. And vanhu vekuZimbabwe vanoziziva kuti rubatsiro runobva kunoku harusi rubatsiro rwezano. Saka iyoyo ndingireke connection iyoyo kubatanidzwa kwevanhu vekuAmerica nevanhu vekuZimbabwe kwakasimba chaizvo pagrassroots. Saka masimba acho ari iyoyi tradition iyoyo kugara wachingobatsira directly kune vanhu vekuZimbabwe.
avo vange vari nyanzvi mune zvedzidzo vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association rinoti mitemo inobata makanzuru munyika haisi kushandiswa zvakanaka, saka makanzura achingodzingwa-dzingwa sezvatiri kuona. Vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti kudzingwa kuri kuitwa makanzura hakusi pamutemo, sezvo mutemo uyu usina kunzi unoshanda wega asi unofanirwa kushanda wakabatanidzwa neumwe mutemo.
Tinati chitiko ichi tinati chinovhiringidza mashandiro emakanzuro kunyanyanyanya takatarisa panguva ino yekuti guta reHarare rine zvinhu zviri kurinetsa, kunyanyanya takatarisa nenyaya yekuputika kwembombi dzinofambisa tsvina uye zviri kushayika kwemvura uyezve nezvinhu zvakafanana neutano apo tiri kuedza kurwisa nyaya yekorera. Naizvozvo zvinhu izvozvo zvinoita kuti tingati kuremadza, tingati yatinoti iyo pachirungu kuhumiririri kana kuti utongi hwejekerere hwehumiririri, uyezve kutadza kuti tipiwe tsanangudzo dzakakwana maringe nemafambisirwo anenge achiitwa mabasa mukanzuro. Uyezve tingati meya veguta reHarare, deputy meya nemakanzuro aya ane rimwe basa ravanoita rekuona pachirungu yatinoti oversight pamusoro peavo vanenge vachishanda mukanzuro. Naizvozvo kutandaniswa kana kuti kubviswa kwameya nadeputy meya nevatedzeri vavo zvinove zvinovhiringidza mukufambiswa kwemabasa muguta reHarare.
Kubviswa-bviswa kwemakanzura emumaguta uku munokuona sei vaAkili, uye kuri kukanganisa zvakadini magariro evanhu vemuguta reHarare?
Tingati chinhu chatava tinocherechedza ndechekuti marecords aya achiro ari kuenderera mberi achishandisirwa tingati section 129K ichiverengwa pamwe chete nesection 2781 constitution. Zvinhu izvo zviri kuve zvinoitwa asi zvinonge zvinoitika pachirungu yatinoti cost kuvagari. Naizvozvo isu secombined Harare Residents Association tiri kutamba tichitaura mashoko ekuti kubviswa kana kuti kubviswa kwemakanzura kana kuti kudzingwa kwavo kunofanira tingati kucherechedza kana kuti kurespekta vanhu avo vakava vanosarudza vanhu ivavo. Naizvozvo izwi remugari rinofanira kunge richive rinowanikwa tingati mukubviswa kunoitwa kuchaitwa avo vanenge vaelectwa. Uyezve zvakare tingati kubviswa kunoita avo vanenge vakasarudzwa uku kunofanira kuenderana nebumbiro remutemo section 68 constitution inotaura pamusoro pe right to administrative justice, zvichireva kuti avo vanenge vanodzingwa vanofanira kupiwa mukana wekuva vanokwanisa vachipa vanotaura uyezve rutivi rwavo, uyezve pachipo panoitwa tingati pachirungu vanoti maprocesses kana kuti zvinoita kuti paonekwe kuti mativi ose ave anonzwika. Naizvozvo mukatarisa marecords aya ingori tsamba iri kunyorwa nemunhu ari oga ongotaipa bepa rake obva ati ava vadzingwa vadzingwa basa vadzingwa basa. Hazvifaniri kureruka zvakadaro zvekuti munhu akaelectwa nevanhu vanosvika 50,000 obva angobviswa nemunhu anenge angofunga kwaari ikoko nechikonzero chekuti vanenge vachirwira tingati vari makakatanwa pamusoro pemasimba ezvematongerwo enyika. Izvi tingati zvinhu zvatiriwe tinoshora, uyezve kune avo vari kuita zvinhu izvozvo zvinove zvinoshoresa, uyezve zvinhu zvinove zvinodzorera tingati budiriro kumashure. Tinge iri tarisiro yedu yekuti kana vanhu vasarudzwa taakufokasa nenyaya dzebudiriro kuti avo vakasarudzwa vachiita nyaya dzebudiriro.
VaAkili, takatarisa guta reHarare ragara rine matambudziko aro akawanda. Kudzingwa kwemakanzura eguta iri kuri kuitei kuvanhu neguta?
Tichiona kuti marecords aya akutidzorera tingati pachirungu yatinoti munyaya dzesarudzo. Hurumende iri kuerunetsika mari yekuendesa vanhu kuzvipatara, yekuudza mushonga muzvipatara, yekugadzira mugwagwa, asi muchiona kuti mari inofanira kunge ichive inoita zvinhu zvakakosha izvozvo yave kuendeswa kumaelections. Uyezve zvinhu izvozvo zvinoita kuti hurumende ive inoomerwa kushandiswa kwemari kana kuti zvimwe zvinoita kuti bhajeti renyika kana kuti urongwa hwemari hwenyika huve hunoremadzwa zvakare. Uyezve kunyanyanyanya tingati nyika yedu hainyanyopefoma zvine musoro panyanyanya takatarisa nenyaya yeikonomi. Saka naizvozvo kuenda kunotora futi mari iyoyo muchive munobvisa tingati ni makanzu akawanda kudaro zini zinoe zinodzorera tingati budiru kumashuri
mosha inga pomiru ani apa wa akili
zini zozo zava zarati za kono zava za yanika kuremara kwa kaita tingati constitution yedu uwe zini zimitemu zimunika yedu zava za yanika zini zozo pachena uwe zichirati za kuremaza kano zava zarati za kuremara kwa kaita tingati section 129K iyo ye constitution kuti aifane ungo chine nushandisi kwa yega panofana kunge paine tingati operational guidelines uye zvakana kuti mutemo unoshandisa tingati section 129 1k iyoyoyo zvichiratidza kuti pochione maprocedures ekuti avanodzingwa kana kuti vanobviswa kunyange zvazvo tichitarisira kuti mapolitical parties ndiwo anotandanisa asi zvinhu kana kuti kubvisa vanhu simba kana kuti izwi remunhu rinofanira kunge richive rinowanika uye zvakare panofanira kuratidza kuti panofambiswa mapepa kwete kuti zvokungoti munhu anongofungidzira kuti ari kwaari otandanisa munhu akasarudzwa
avo vanga vari vanoona nezvemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunare kuHarare nestudio 7 tatadza kubata mutauriri weHarare City Council vaStanley Gama. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanofungidzirwa kuti vane chirwere chekorera vave zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 6939 vazhinji vavo vari mubuhera mudunhu remanikaland richiti kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mana nevaviri 142 vakafa nechirwere ichi. MuNewsday, sangano reFood and Agriculture Organization rinoti vechidiki vanogona kubetsera mukudzikisa kunyanya kuredzwa kuri kuitwa hove mudhamu rekariba. Mukuru weFood and Agriculture Organization anoona nezvefisheries and agriculture munharaunda yekuchamhembe kweAfrica vaVasco Schmidt vanoti munzvimbo yakatenderedza kariba vari kushanda nevabereki nevamwe kusanganisa hurumende mukudzikisa kunyanya kuredzwa kuri kuitwa hove mudhamu vachiedza dzimwe nzira dzekubata hove. MuNewsday makare vakafanobata chigaro chaauditor general amai Ria Kujinga vanoti gore rino mapazi ehurumende nemakomishini ehurumende vakatenga motikari kubva kumakambani akawanda asi motikari makumi manomwe nena 74 hadzisati dzapiwa kuhurumende kusanganisa motikari gumi nenhanhatu dzakatengwa mugore ra2021. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndikunzwa vangu nyuzi idzo dzakataurwa nemusvechishamidzo chinzidzo vamunangagwa vangofanana nakeeteka ivo nehurumende yavo. Saka imimwe studio 7 ndoda kuti imwe munozivisa ruzhinji rwezimbabwe kuti munangagwa asi purezidendi. Kana motaura nyuzi dzenyu kushara pamusoro pamunangagwa nehurumende yake, musati purezidendi vamunangagwa, zvoda kuti tigadzisane ipapo. Musati purezidendi vamunangagwa ive mati vakafanobata sakeeteka mosusanangura kuti keeteka chinenge itaurwa kudii nechishona vakumaruzevha vazivi vamunangagwa vasi purezidendi ndo zvataurwa nesadhake. Saka tinokumbire papa nekukurudzirwa kuti mupabudise pachena kuti izvo vamunangagwa vasi purezidendi.
Kadang bertawar apa suruh pe live talk. Pa live talk ma presenter zaman orang orang rewanesan. Mungkin saya nak cuma simba mawazo. Ano tu dah kun kutu peja program ini saya itu kita orari. Ende tak kun berau sistem felas. Kutiga nam kita orang. Istilah itu tu orang saya duke triposi. Kauzi zaman wanem kan am kuru saya kutu ba orang kontrol ama set broadcasting ese. Saka kota mcm kata. Anen garip apa jeng kita orang ni malzah.
Mungkin nak nak samadari. Mungkin nak nak ateri. Kita mungkin masuk tak kurewa. Ndo ndokutaura kunge kuti anhu wee ngatisafokasa nenyaya yechavangu tisikafokasi nekubirwa maelection kwakaitwa maelection asina kuti zvakanaka. Izvi zvakaitwa kuti mudisturbe ngondo dzenyu imimi mufokase nezvauyu mukangani kuziva kuti no tine maelection yakabirwa izvi zvimuri kufokasa nezvauyu ndezvirikundorira basi izvizvi asi zvekuriwa kumaelection kwekubiwa kumaelection hazvisi kutsarira manje kusvadzitirwa ngeizvo saka ngativhurike ngatisaite chikukuatata zviro zvedo kungwara izvo
maskerasi Pastor Joseph vateereri navashamarari vose ini ndinoda kukurudzira zvangu macitizen ezimbabwe kuti ngavasaora mwoyo ngavasateedzera zvinoitwa nachavangu ngatirambe takabata patakabata usacharegedza chamakabata vakomana nevasikana chamisa chete chete
vamukasi vana mukoma tanonoka wande nana mukoma zvuru aiwa nevamwe vanotopfenyura Studio 7 ndiri kuda kutaura zvaana mutsvangwa zvaari kuti vari kutsigira vanhu vari kumacha muzimbabwe chiitira hondo yepalestina neisraeri vana mutsvangwa dei vatombobva pane zvinhu zvakaita saizvozvo zvigonekitwa hazvo nevamwe vane mawaka akachena vana mutsvangwa vavapedza kubaya vanhu vanhu vemuno vakundosvika demonstration munoirambidza asi munoda demonstration yekune dzimwe nyika vana mutsvangwa nezanu pf vose ndiri kukumbira kuti vagone kubuda mumagurupu iwavo vanototisemesa nokutaura kwavo
iwewe chabangu dai uri munhu anofunga munhu ane brain ungadai usingambofi wakaenda padhuze namunangagwa kana nezanu pf chikonzero nei munangagwa akapedza hama neshamwari dzako vanhu vakakuyiwa pagukura hundi mathousands nemathousands emadzikoma ako vanin'ina nehanzvadzi dzako madzibaba ako akaurayiwa vamwe vakafutsirwa mumadzikomba vari vapenyu mathousands nemathousands emandevere asi nhasi unobuda chinongwa zvokushamisira ee chakati kushadza kuti papinde new government kuti vanhu vakombanzirwe hama dzoko dzikombanzeto mandevere ani hama dzakaurayiwa haufungi haushandisi brain unenge uchingovawa tochingwa pamwe uri kushandisira
ndinoda kutongotaurawo nyaya iyi yakafanana nana iyi anonzi shabhangu nyaya nashabhangu nanabiti izvi zvinhu izvi zvikaisa isisu izvi hazvimbotishamisi izvi hazvimbotishamisi kana kahwani nokuti zvakagara zvichingorikwe izvozvozvo zvokuva vanhu vatengesi vemubato vane vachitengesa bato vachidii vachinyuka vachidii vada kuparadza bato asi chinhu chehwani chavanofanirwa kuziva vanhu ava ndechekuti munhu anenge achidiwa ndiye anodiwa munhu ari kudiwa ndivachamisa ende hatizoveri mashure tikuda vachamisa ndo vatiri kutoda vachamisa nometa wat vangasora zvavo vachizama kudii kudii nyango vakazama kuda kutsutswa mberi nokuti vatiovo zvigaro zvavo hazvishandi isu vatikuda ndivachamisa vana monzora vakazama zvose nhasi vari kupi handi nhasi vasvava vana kupe vakazama zvose asi nhasi vadii nhasi vasvava isu vati kuziva muridzi webato ndivachamisa nometa wat nyange zvivomesei vachamisa ndovatiri kuda kuti vapinde mupariamendi vasasora zvavo vachizvinetsa kana kuzvitambudza isu tikuda vachamisa pamberi navachamisa
manheru mani mangwanani mangwanani mhuri yezimbabwe nyaya dzose dziri kuitika maererano nepolitics dzemuzimbabwe dzotodzinzwa tinodziona iro bato rezanu pf iro rinonetsa kuti vanhu vangaribvisa nemaelections namadhemo atichiita nekumirira zvesadhakizo nokuti kutora kwarakaita masimba rakatora kubudikidza nehondo rarwisa varuda saa nzira dzinogona kungoshandiswawo kuti vanhu vangagona kubvisa bato iroro inzira dzehondo dai paigona vana vezimbabwe maisa musoro pamwe chete kuti muitewo zvavakaita izvozvo zvekuorganizana mobuda kunze mondotrena modzoka movabvisa
chabangu anetsa chabanguyo chabangu anetsa zvakati kuzviona atora roko rwamonzora asi vanhu anoti sei vasingadzidzi iye zvinomonzora ari kupi iye zvino akutengwa futi nezanu pf akupiwa futi mari nezanu pf pedzezvo aakuda zvemari yemapolitical parties eccc sei akutanga munongoona kuti zvinhu zvake zvese ndezvemari akapiwa mari akatengwa nemari akanzi iwe tichakupa futi chii nyorera chete mari tichakupa mari sezvaipa monzora vachiti ndiyo bato guru iro risira kana risirana city one nhasi ndo zvaakuita futi saka sei achidaro vanhu zvanopeu ichinyengera vanhu izvosiyava vadhamba sei vachidaro vabvunzei iye zvino nhasi vanhu kune vanhu venhingi varikoko vakasungwa etriple c vakasungwa kumasvingo varohwa mushopu varohwa vauchitega chiromanara vakutosungwa handima muturi wavanhu sei mapurisa achitengwa zvakadaro
iwo ufundi wanoti anzi kana waruwa mangara kana waruwa mangara uchi mangara wakusungwa wachi wa mangara andi mwona na uti zano pia vunu zao zezira ajisi raiti wabuze kutisewa shida areva wabuze uti mwishwaka mila se
sezo nguwe ya pera tumbo cha sasa ngeziri munauza nasi zimweze nengo the Battle Citizens Coalition for Change itaka pamkwa ane suro kumavuku Muharare Amerika inoti uwanduwe wa zizibe ku Zimbabwe vanotambirwa wa muzikoro zepa msoro mu Amerika wakwira nezuka mgumina zisele nemurauzo kubamuzana kana kuti 18.7% tichenza anzane gorera pera ndiri mu Washington DC limitano kawande.